Ini ndi ni marvelous mhlanganya huye ndi chiti hei no misoro ya na uzeduza nasi chishano gunyana 29 2017. Vatorive na uvavirive bepa na ure Daily News vanorowa shwa kaipisisa ni mapurisa mukuratidzira kwa itwa Harare nasi kwa karongwa ni masanganu akawanda kusanganisira Reta Jamuka. Pasa Ivan Mawarire vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaita vanhu gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mitemo yehurumende yekuda kusunga vanotengesa mari mumigwagwa haushande. Vatendai Biti vanoti ndivo mutungamiri chaiye wePeople's Democratic Party mushure mekunge vamwe vavo vati vavadzinga nezuro vachipa chigaro ichi kuna amai Lucia Matibenga. Munaudze mitambo chakupai mitambo yeCastle Premier Soccer League iri kutanga mangwana. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitika Harare nasi uye kusungwa kwevamwe vanonzi vanotengesa mari nokutorerwa marezinesi kwevanodhurisa zvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisa iWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am ne 4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.